vachisvika sigeseven pachipatara cheUnited Bulawayo Hospital varwere vange vauya vange vachionekwa nanamukoti kunyanya avo vachiri kudzidzira basa mumawadhi akasiyana-siyana mange muine vanhu vashoma mumwe murwere angozvidomanidzira rekuti mwoyo uyo asina kuda kubuda pamhepo sezvo ati mushandi wehurumende atanga auya kuzotora magwaro ekuratidza kurapwa kwaakaitwa mushure mekuita tsaona asi ati atadza kuwana magwaro aya sezvo ana chiremba vakawanda vange vasiri pabasa hatina kukwanisa kunzwa kuti vana chiremba vadzingwa basa paUnited Bulawayo Hospitals kusvika pari zvino vangani sezvo mukuru waana chiremba pachipatara ichi dr Narcissus Tsvanga vanzi vanga vari mumusangano pachipatara chikuru chemupilo vamwe varwere vange vauya kuzorapwa vange vachidzokera kumba vasina kuonekwa mumawadhi mange muinewo vanhu vashoma varizen mwoyo vange vauya nemudzimai wavo uyo ange achitadza kunyatsofamba kuti aonekwe naana chiremba sezvo ari kuzarirwa asi atadza kuonekwa vamwe vashora danho rehurumende rekudzinga vana chiremba basa vachiti izvi zviri kuomesera varwere
ndauya nemudzimai wangu kana baba mupilo ndazoona nadokta but madoctors acho hakuna tanga tichine shure yokuti kana vakauya madoctors obatsira vanhu vari panapa because vakawanda vanhu vari kurwara hakuna madoctors sitori nyaya inofanirwa kugadziriswa chop chop because vanhu vari kurwara mukati muno vakawanda vari kurwara vanodiwa madoctors
mumwe mugari uyo angozvidoma nezita rekuti amai dhuve vati vanga vaperekedza hama yavo kuti izorapwa asi vagara kwenguva refu vasina kuonekwa
3 hours takamirira dokta hapana kana dokta 1 asi tiri kunzwa kudziwa chiritizo madokta ari kudzingwa ari kudzingwa sei isusu vanhu tichitambura also there is a shortage of doctors iam wondering kuti vanhu vari kuti madoctors ari kudzingwa ari kudzingwa sei ipapo pasina madoctors
amai dhuve vatiwo zvinoshamisa kuti hurumende yave kudzinga vana chiremba basa asiwo vana chiremba vacho vagara vari vashoma
gavhumendi ingaigadzirise zvinhu zvavo cause madoctors vari kushanda asi mari yacho havasi kuipiwa saka vozotenda sei vasingatiwe mari dzacho gavhumendi ingaipe madoctors mari dzavo vadzokere kubasa vanhu varipiko
mukuru waana chiremba pamupilo dr Solwayo Ngwenya vaudza studio 7 kuti pana vana chiremba gumi vadzingwa basa pachipatara ichi kusvika pari zvino nhasi vati vange vasina zvakawanda zvekutaura sezvo pange pachiri kuitwa ongororo yekuti vana chiremba vari kuuya kubasa nevasiri kuuya kubasa ndevapi chipatara chemupilo china ana chiremba 204 munyori mukuru wempilo hospital doctors association dr Mutarisi Bebe vati pari zvino havakwanisi kutaura kuti vachatora danho ripi pamusoro pekudzingwa basa kwevamwe vana chiremba sezvo vange vasati vasangana nevamwe vavo munyori weboka rewomens committee yesangano rezimbabwe congress of trade unions uye vari mhengo yemdc amai Barbara Tanyanyiwa vati kana chiri chokwadi kuti kuna ana chiremba vakadzingwa uye vari kudzingwa basa chinhu chinoratidza kukundikana kukuru kwehurumende yavaemarson mnanga
madhokotera ari kupumbira chingwa taakuona kuti sege kuti hurumende ipe madhokotera chingwa vaakupiwa matombo vachidzingwa kumabasa hurumende ngaizame kugadzirisa zvinhu zviri kunetsa havazi madhokotera ega ari kushushikana vashandi vese vari kushushikana tinoona pane food basket yakada mumapepa izvozvi yekuti mhuri family of 5 inofanira kunge ichihora $4,000 inova mari yakawandisa zvikuru nokuti hapana kana mushandi umwe chete ari kuhora mari yakafanana neiyoyi saka hurumende inofanira kunge ichigadzirisa maissues ari kunetsa kwete kuvictimiza vanhu vanenge vachichema
studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi regurukota rezveutano vaobedhaya mwoyo panyaya yekudzingwa basa kwavana chiremba asi sachigaro wehealth services board dr Paulina Skosana vakaudza studio 7 nezuro kuti pana vana chiremba 41 vakadzingwa basa dr Skosana vakatiwo komiti inoranga vanokanganisa pabasa iri kuenderera mberi nekunzwa nyaya dzaana chiremba vanosvika 400 uye vanotadza kumira pamberi pekomiti iyi vari kubva vadzingwa basa zvachose vakatiwo hurumende ina ana chiremba chiuru chimwe chete ne600 vakabayirwa zvitupa nepublic service commission vana chiremba vari pasi pesangano rezimbabwe hospital doctors association vakatanga kuramwa mabasa musi wa3 gunyana vachiti vanoda kuti hurumende igadzirise zvichemo zvavo Vakafa anobata chigaro chemunyori mukuru wesangano iri, Dr. Tawanda Zvakada, vanoti nhengo dzesangano ravo hadzizi kutya kudzingwa uye hadzizi kuzodzokera kubasa kudzamara hurumende yawedzera mari dzinotambirwa nemadhokotera. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.